kurudziro iyi yakaitwa nemunyori mukuru weSADC Maiste Gomena Lawrence Tex neZuro Maneru vachiturira vatori venhau mamiriro eCOVID-19 mudunhu iri. Panguva ino yechirwere chashura mare pasi rose, amai Lawrence Tex vakakumbira nhengo dzeSADC kuti dzisaite rusarura mukubatsira mune zveutano vanhu vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzisi dzavo.
In the wake of COVID-19 and its unprecedented impact on migration and the human mobility.
Panguva ino yeCOVID-19 zvingabatsira kwazvo senyika dzemuSADC tikasaita rusarura pakubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika panyaya dzezveutano kuti dzikunde denda reCOVID-19.
Amai Lawrence Tex vakati kuzewa kwenyama ererano nezvikwanisiro zvinodiwa mukurwisana neCOVID-19 uye kutsvakurudza nzira dzekupedza denda iri kwakafanira kuitwa pamisangano yegungano iri kuitira kuti kutorwe zvisungo zvinoenderana nekuchengetedzwa kweutano hwevanhu.
The resources required and the complexity of managing
zvibatiso zvinodiwa uye hudzamo huri mukurwisana neCOVID-19 hunoda kuti hugare huchizeyewa nezvavo pamisangano yeSADC kuti tikwanise kurwisana nedenda iri semhuri imwe chete zvine simba.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano muBotswana amai Doreen Motshekga vaudza Studio 7 parunaro kuti nyika iyi yagara isina rusarura kunyange zveCOVID-19 yaunza shanduko mumarapirwo evanhu.
COVID-19 has changed a lot of things.
COVID-19 yachinja zvinhu zvizhinji muzvipatara zvedu. Nyika yeBotswana kutaura chokwadi haina rusarura ganda nokuti tinobatsira vanhu vose zvisinei kuti anobva kupi. Kunyange hazvo takambova nematambudziko nekuda kweCOVID-19 asi tiri kubatsira vanhu vose muno muBotswana.
Kurudziro yakaitwa nemunyori mukuru weSADC pamwe chete nekuzvipira kwaitwa neBotswana mukubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika mune zveutano zvafadza zvuru nezvuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi. Chizvarwa cheZimbabwe chafarira kurudziro iyi uye chitsidzo chaitwa neBotswana ndiva Moses Sorojena avo vanoti vakanga vogara vakabatira ura mumaoko vachityira kuti nyika ichamisa kubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika vageremo.
Saka hai yakatirai ipapo especially those mazimbabweni ayo ari kugara kuBotswana. Botswana ni nyika inotevera mutemo straight and human rights because health yemunhu is part of human rights.
Vachitsigirana navasorojena muzvare Sylvia Titus panoti SADC yatora danho rakanakira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvakadzara munyika dzakawanda mudunhu iri kutsvaga chouviri.
Kana tiine matambudziko vanhu unotanga kufunga mhuri yako kumba kwenyu. Saka zvaitwa neBotswana zviri kuratidzira kuti vanhu vachakwanisa kutibatsira. Zvinhu zvinofadza nekuti zvaitwa tisingafungidziri saka tositambira.
Munyika dziri muSADC, South Africa ndiyo ine vanhu vakawanda vakabatwa pamwe nekuurayiwa neCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.